Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, ndira 25, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anotire Crisis in Zimbabwe Coalition neHuman Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemamwe mapepa nhau ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emerson Munangagwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoungana nhasi muWashington DC zvichiratidzira pamuzinda weZimbabwe zvichinyunyuta nemabatirwo azvinoti ari kuitwa vanhu kumusha nehurumende. Voruzhinji vopembedza hurumende nekupa kwayo riremekedzo rwegamba renyika kumuimbi Oliver Mutukudzi uyo akashaya nemusi wechitatu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anotire Crisis in Zimbabwe Coalition neHuman Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emerson Munangagwa. Mutoro wedu wenhau Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevatori venhau muguta reJohannesburg, mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vakati aya manyepo ari kushambadzwa nemapepanhau ehurumende.
Isu sesangano reCrisis Coalition chinangwa chedu hachisi chekudubura hurumende semataura azviri kuitwa mapepa ayo anokontrolwa negovernment anigati state media. Isusu chinangwa chedu ndechekuti muZimbabwe muve neutongi hwakanaka, muZimbabwe muve neutongi hwejekerere, muZimbabwe musava neutongi hweudzvanyiriri, uyezve musava neutongi hwevatungamiri vanoba mari dzenyika uvo vanoita yatinotiya corruption.
Izvi zvinotevera mashoko akaburiswa nehurumende ichiti masangano akazvimiririra pamwe nemizinda yenyika dzekunze ari kukuchidzira veruzhinji kuti varatidzire paine chinangwa chekubvisa hurumende yavamunangagwa. Asi vavhavha vakati chinangwa chesangano ravo ndechekuona kuti hurumende yavamunangagwa yaremeredza kodzero dzavanhu sezvakatarwa mubumbiro remitemo yenyika. Vavhavha vakakurudzira hurumende yavaCyril Ramaphosa, sangano reSouthern African Development Community pamwe neAfrican Union kuti vasapeta maoko sezvo mhuri yeZimbabwe iri kushungurudzwa pamwe nekuurayiwa.
Tinokumbirawozve kune masangano emunharaunda akaita sana SADC nana African Union kuti dai waro vatora nyaya yeZimbabwe vati ai ngaipinde mudariro tiitaure, uyezve vaive vanoita yandingati action.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vakati sangano ravo riri kushungurudzika zvikuru nezviri kuitwa nemauto muZimbabwe.
Tiri kuti sangano reHuman Rights Watch pamwe chete neCrisis Coalition dambudziko rekuZimbabwe rinofanira kuti rikurumidze kugadziriswa, rekuti mauto nemapurisa vari kutyora mitemo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vanhu vachikuvadzwa, vopinzwa mutorongo, votongwa pasina magweta avo, vobva vatoendeswa kumajeri. Ndochekutanga chepiri ndechekuti tiri kuti isusu kana mukuru wenyika achiti ngapave nenhaurirano dzenyika yese dzevatungamiri, chinofanira kutanga iremekedzo yekodzero dzevanhu. Zvakarewo kana vachiratidza kuti vanorevesa, vanofanira kuita kuti vanhu vakasungwa vabiswe mumajeri, uyezve vanhu vari kutsvagwa semhuka varegedze kutsvagwa vachirohwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvese izvozvo.
VaDewa vakatiwo nyika dzekunze dzinosungirwa kuzeya nyaya iyi nekuchimbidza potorwa matanho kuitira kuti Zimbabwe isaramba ichityora kodzero dzevanhu.
Tiri kukurudzira vatungamiri vesangano reSADC neveAfrican Union kuti vakurumidze kupindira munyaya yeZimbabwe, nekuti hazvisi zvitsva zviri kuitika. Dambudziko riripo nderekuti kana mauto apindira vaine pfuti, vanhu vemuZimbabwe havachakwanisa pachavo kuti vazvitakanure. Chekutanga chingada kuti chiitwe ndechekuti SADC ngaikurumidze kudanidzira musangano unenge ukanangana nezvekuzeya nyaya yeZimbabwe, yokoka vatungamiri vakasiyanisana kusanganisira vatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe nevematungamiri vemakereke nevemasangano akazvimiririra.
VaDewa kurwadziwa vakati kana hurumende yava Ramaphosa ichipa rubatsiro kuhurumende yeZimbabwe, vaa Ramaphosa vanofanirwa kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuchengetedzwa muZimbabwe.
Zvakare tanga tichikumbira kunyika yeSouth Africa nemukuru wayo vaa Ramaphosa kuti kana vachinge vachitsvaga nzira dzekubatsira muZimbabwe, ngavatarise kwete chete bandiko rezveupfumi, asi ngavaonewo mamwe mapazi anosanganisira kodzero dzevanhu, kutonga kwakanaka, uyezve nyaya dzekuti mari zhinji yanga iri kubiwa nenyaya dzehuori, nekuti hazvibatsiri kuti vangangopa mari asi vasina kugadzira mamwe mapazi aya. Kana zvikadaro, inongova mari inenge ichipinda mumwena chaimo mubako maisingakwanisi kuti ibatsire vana veZimbabwe. Ndo zvikuru zvatiri kutaura.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori mubazi rekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kuungana mangwana nano pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC, zvichiratidzira zvichinyunyuta nemabatirwo azvinoti ari kuitwa vanhu kumusha nehurumende. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu, Muzvare Chioniso Mpofu, vanoti urongwa hwavo ndewekusangana nenguva dzegumi mangwana nano vachiratidzira nekusiya gwaro renyunyuto kumumiriri weZimbabwe pamuzinda uyu, vozofora vachienda zvakare kumuzinda weSouth Africa vachinosiya rimwe gwaro renyunyuto. Muzvare Mpofu vanoti chiri kunyanya kurwadza vanhu ndechekuti hurumende inofanirwa kunge ichichengetedza vanhu, asi ndiyo yave pamberi mukushungurudza vanhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhuru kure yataita navo.
Nhasi tiri kunosangana paWashington DC na 10 o'clock. Tine mapetitions atinawo, atichaenda nawo kuda kupa ambasada weZimbabwe. Tichafambazve toenda kuSouth African Embassy. Tonosiya mapetition ikoko, ichiratidza kunyunyuta kuri kuita vana veZimbabwe vari muZimbabwe nevari abroad vese in general.
Zvii zvikuru zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti mude kuratidzira?
Mukatasa mararamiro ekuZimbabwe, maZimbabweans hatina kusununguka kuti tirakidzire katiita nyunyuta. Zvinonzi mukanyunyuta, nyunyutirai mumwoyo, hatina freedom of speech or freedom of expression. Vanhu vakarakidzira, vanhu vanourayiwa, vanhu vanorohwa, masoja anopindira. Saka vanhu vari kunzi vagare vane kutya, kwakabvira for 37 years vanhu vachingotya chete, sazvokunzi ngazvirambe zvakadaro. Totarisa kuti ikonomi yedu mamiriro acho ayaita, vakuru havana hanya nekuti vanhu vakurarama sei. Vanhu havana mabasa, maindustries akavharwa. Mukatarisa kuti pakakwidzwa mutengo wefuel, dei vari vamwe vangade vakafunga kuti tichaita zvataita izvika zvokanganisa maprices ezvinhu. Kana vakaona zvanga zvakakodzera, munhu unotsananguravo kuvanhu kuti vedu vesori tadai nekuti zvakadai, tichaza kuti zvichazodai. But vakangotaura mukuru wenyika amba tobuda kuenda zvake kuti mungagondidise munoroi. Mutarisa zvekuti madzimai muZimbabwe, mabatiro anoitwa madzimai, abuse yemadzimai muZimbabwe inorwadza. Mungatarisa kuti kwese kwese madzimai todzanyirirwa. Ndasema madzimai akarepwa, iye zvese pari kutaurwa pakaitwa kuratidzira ikokoko. Madzimai airepwa, madzimai airohwa, madzimai anongobatwa zvisina rukudzo, hapana respect for women. Saka ndozvo zvinhu zvatiri kurakidza izvozvo kuti taneta kuti nyika yedu irambe ichiita mamvenge saizvozvi.
Matauro wokuti muchaenda kunosiya gwaro renyunyuto kumuzinda weSouth Africa, wapindawo papi muzinda weSouth Africa pakuratidzira kwenyu?
We are neighbors in South Africa, tiravachidzani. Saka totaridzawo kuti katiri budhi nabudhi, kana sisi nasisi, ndikachema uchandinzwawo. But mukuru wekuSouth Africa haana hanya nazvo. Makatonzwa kuti pakabvunzwa ukoka chakanomhanya kutora nyaya yekuti ngakudiswe masanctions. Havana kuti vafunge kuti ko vanhu vari kufa muZimbabwe zvoitwa sei, kuti vachambozouyawo here vachitimirirawo sevanhu vekusadak. Saka tikuti tikanorakidzawo ikoko kuti zvamukuita izvi vedu veka hazvisi kushanda, manebhas hatidaro, tidzigewo kana tichichemawo.
Ndiani akaronga kuratidzira uku?
Kuratidzira uku hakuna atingati ndizingi akaronga kuratidzira. MaZimbabweans vakaita a common problem, masituations atikunari kuZimbabwe akafanana tese tikaonti vedu veka izvi zvanyanya. Saka maZimbabweans munhu wese ane chitupa chakanyika kuti Zimbabwean, citizen weZimbabwe, chizvarwa cheZimbabwe, ndo vakaungana vese vakati ngatitei zvinhu izvi. Hazvina kukonzi iboka here kana kuti ndivana mai kana ndivana baba, vanhu veZimbabwe vakaya pamusoro pamwe chete vakati enough is enough.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Muzvare Chioniso Mpofu, vari parunhare neStudio 7 vari muno muWashington DC. Iye zvino tombokupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 vatumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achitaura maonero nemafungiro evateereri.
Imi vanhu vekuStudio imi, gadzirisaiwo Zimbabwe, munoona zviri kuitika izvi. Hazvina kumbonaka zvachose, tofira mubane zhara here? Munombotaura musikatauriwo zvokutizvo nyika yedu inake, makaita seiko imi?
Kunai vashamariri veStudio 7, ini pane nyaya ndinoda kunzwisisa kubva kwamuri, handisangu ndingangoda kunzwisisa kana muchikwanisa kupindura handisi kuti muipindurai. Tinoona vanhu vazhinji kumagroups edu emawhatsapp tinogona kusenderwa panopera Studio 7 chirongwa special makuseni emanhero. Chinokwanisa kuuya chakatumirwa izeya audio, so tokwanisa kuninga izvozvi special isitumabasa pamwe pacho tinonga tisina redio, tisina mukana yekunzwa paredio. Hapana here panokwanisa kuita futi seizvozvo kuti hamenoti kana zvichiitwa ikoko kwamuri hazvikwanisi kuitwa futi repa live talk paya paya na 8 kusvikana 9 paya paya, kuti painongopera then tobva takwanisa kusenderwa audio then tokwanisa kunzwawo zvaka zviri kurongwa.
Makadiko veStudio 7, ini ndini munhu ari mukati mwenyika asi ndinotsigirawo nchiti veStudio 7 munoita zvakanaka zvokutipawo mashoko ari kuitika zviri mukati mwenyika. Ini ndinotiwo hakuna baba vanotonga pasina vana, baba vanotonga pane vana, president anotonga vanhu, ndokuti kunzi nyika. Saka tinotokurudzira kuti president ngaasaregere vanhu vake vechingofura vanhu vechingouraya vanhu vacho ivovo, ndo vanhu vacho, ndo nyika yacho iyoyo. Saka ngaatsiure vanhu, nini vapresident vedu imomo takakuvhotorai kuti muchengetedze. Saka tofira matexi tichingofurwa nemasoja iwaya. Saka masoja avo ngatitava makudo here, tisinungure iwo.
Makadiko paStudio 7 apo? Tiri kuno kuSouth Africa kunoku, ndetwa Thomas Stole. Itai basa renyu rakanaka. Tiripo vatsigiri, tinokutsigirai, takateerera panhepenyuro, tiri kukunzwai manzwi, tiri kumanzwa. Rambai makadaro muchitipa manzwi akasiyana-siyana kunzvimbo dzose takateerera.
Makadiko vashamari veStudio 7, pamberi nebasa ramupita ndivamuziva nekuSouth Africa nakuti Titus Mandinyenya munomuSouth Africa kuLimpopo kudzanini. Haiwa rambai makadaro nebasa renyu, tirongoshungurudzika nenyika yedu yatongwa nechikara, nyika yapinda chikara. Onaiwo purezidendi womuno votokumbira kubvisa masanctions, votokumbira kutsigira kubvisa mari kuchikara. Vakomana zvakaoma, havana basa nokufa kwevanhu, havana basa nokuzonoita masoja kuponda vanhu mudzimba. Votoda kutsigira chikara chapedza vanhu muzimbabwe. Nyika yedu yamedzwa nechikara. Zvakaoma, ndibudisewo pastudzisewo mashoko angiwayo.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7 atashandisa pachirongwa chino. Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti ZEC yaendesa mberi mazuva esarudzo dzebyelection wadi 24 muchitungwiza newadi 28 mubulawayo kubva mugovera uno nemusi wa2 kurume. Bepanhau reNewsday runoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaratidza kutsamwa nemashoko emutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa ekuti nyika iri mugwara reutongo hwejekerere panguva iyo vanhu 12 vakapfurwa vakafa vachiratidzira sekodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekunze kweAmerica neZuro rakazivisa kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvisina kukosha zvakanyanya zviri pamuzinda muVenezuela zvinge zvichibuda munyika iyi, asi ichizivisawo kuti haisi kuvhara muzinda weAmerica uri muCaracas. VaFelix Tshisekedi vakagadzwa semutungamiri wenyika muDRC neZuro muchiitiko chekutanga munyika iyi chekuti masimba anoendeswa kune mumwe mutungamiri murunyararo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuungana nhasi manheru muguta reWashington DC muno muAmerica pane imwe nzvimbo yekudyira zvichibatana mukuchema nekupemberera upenyu hwemuimbi Oliver Mtukudzi uyo akashaya nemusi wechitatu muHarare. Vari kuronga nezvegungano iri muzvare Shingi Mangwiro vanove zvakare mukuru wesangano reWafamba Vapota vanoti vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke nhumbi nhema madzimai vachisungawo madhuku mumusoro sezviri kuitwa kumusha nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zvichirangarirawo Mutukudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 aita huru kuroona muzvare Mangwiro.
Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, tiri kumativi akawanda enyika and vaMutukudzi munhu anga achionekwa semuimbi aigarouya kuno vachitishanyira vachitiimbira isusu kunzvimbo dzakaita sana America, UK, South Africa, Australia, hapana kwavasina kuenda. Saka isusu muno muAmerica kunyanya vekuno kuWashington DC tichange tichisangana paNandos yepaChinatown tichirangarira vaOliver Mtukudzi sezvizvarwa zveZimbabwe tichikoshesawo macontributions avakaita kumusic industry yenyika yeZimbabwe.
Pavaiuya vachizoridza kuno kuAmerica vairidzira muno muDC wo here zvakanyanya?
Zvakanyanyisa vairidzira muDC, kuTexas, kunana Seattle, Washington, hapana kwavasina kusapinda and zvaisava zvemaZimbabweans chete vanga vamuimba nemukurumbira muno muAmerica zvekuti vaitodedzwa ne even mauniversities makuru. Ndinorangarira rimwe gore vakakokwa neGeorge Washington University muno muWashington DC vakazadza room yese and manga maka isusu vaZimbabweans tisati tori vashoma and tinozvikoshesa tichitenda chaizvo kuti vacherechedzwa segamba renyika yeZimbabwe.
Ndaonawo pane iri kunzi inspired by Duku for Tuku, ndezvipi izvi?
Duku for Tuku munoziva zvizvarwa zveZimbabwe tiri very creative. Movement yakatanga neve kuZimbabwe. Isusu tatichiedza seWafamba Vapota tamboda kuudziya kuti ndiyani akaoriginata movement yekuti Duku for Tuku, asi tashaya munhu wacho. Saka tazonyera kuinspire, saka kubatanawo nevari kuita Duku for Tuku kuZimbabwe. Pride nhasi vanhu tinenge takapfeka hembe dzeblack, vakadzi semtsika yedu munongoziva vakadzi tinenge tiine madhuku. Varume havawanzopfeka havo madhuku but vanenge vachida, it's up to you, but tukurudzira kuti vanenge patinenge tichisangana tinge takapfeka hembe dzedu dzeblack, vakadzi takapfekawo madhuku.
Muri kutarisira kuona huwandu hwakadii hwezvizvarwa zveZimbabwe zvichabuda?
VaMutukudzi munhu aidiwa zvakanyanyisa, saka isusu takaisa paFacebook invitation yedu paWafamba Vapota Consulting Facebook page tichikoka vanhu nezuro chaiye with pasina kana 2 hours panga patone vanhu about 60 vanga vati vari kuuya. Saka hatizive hedu kuti vanhu nekutonhora kuri kuita muWashington, vamwe vanozokundikana zvavo, but kazhinji patinokoka maZimbabweans vanouya tiri vanhu vakabatana chaizvo muno muWashington.
Vanga vari mukuru wesangano reWafamba Vapota muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunhare vari muMaryland muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika zvikuru vaimbi nevanoita zvemitambo vanoti vari kufara zvikuru kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende mavo vakapa muimbi Oliver Mtukudzi ruremekedzo rwegamba renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
What is a hero? What is a hero?
Muk mukambo andinzwi Oliver Mtukudzi aigara achibvunza mvunzo wainge uri pamuromo wevakawanda munyika kuti gamba renyika chairo ndiani. Vakawanda munyika vainge vave nemakore vachiti bato reZANU-PF kuburikidza nepolitibiro yaro rainge richingopa vanhu gamba nekuti vainge vaine nhoroondo yekushanda nebato iri kana kuti vainge varwa hondo yerusununguko. Asi mubvunzo uyu wakapindurwa navamunangagwa nezuro apo vakataura mashoko anotevera.
Musangano weZANU-PF, hurumende yeZimbabwe, president weZimbabwe, tawirirana kuti isu senyika yeZimbabwe nemhuri yose yeZimbabwe yatakamirira kanda anodana asingari takamirira iri gamba tawirirana gamba
kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwapa kuti vamwe vanhu vasina kuenda kuhondo kana kuti vaive nhengo dzeZANU-PF vange vachipiwawo chiremerera chekuenda kuHeroes Acre. Gore rapera vaimbova mukuru wechikoro cheNUST muzvinafundo Phineas Makurane vakaitwa gamba renyika kunyange hazvo vakazonoradzikwa kumusha kwavo kuGwanda. Asi vamunangagwa vasati vataura vamwe vakaita semutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vainge vataurawo kuti vaimbi vanofanirwa kupiwa chiremera chekuva magamba.
Ndasumudza magamba ndava isusu munoona vematongerwo enyika tinenge taakunzi magamba asi hatisi magamba ndava vematongerwo enyika tinoparadzanisa vanhu ava ndo vanobatanidza vanhu. Havaimbiri mapatwa, vanoimbira nyika.
Mashoko aya akatsinirwawo nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mapfumo.
Ndati ini ndasiwa neshamwari nehama yangu asi ndinoti Zimbabwe ndoya yasiwa nemunhu watinoti ndo anonzi mahiro.
Sawira wavamutukudzi vari muimbi uye nyanduri vachiri kure chiri kure vanotiwo vakafara zvikuru nekupiwa rukudzo rwegamba kwaitwa Mutukudzi. Vaimbi vechidiki vakawanda vanoti Mutukudzi akavapa chidokwa dokwa chekuita zvemagitare. Mwataura mashoko aya muimbi weZim Dancehall Ninja Lipsy.
Ruremekedzo rwapuwa Mutukudzi isusu semaartist tafara nazvo nekuti zvatiratidzawo isusu kuti takakosha sevaimbi, takakosha sevanhu vari muarts industry. Tinokwanisa kuremekedzwa kusvika pakudaro and Mutukudzi munhu wekuti pakuchemwa kwavari kuita vari kuchemwa neAfrica ye saka zvinhu zvekuti zvatitanzwawo kuremekedzwa semaartist.
Mumwe muimbi wechidiki Fortunate Dube anoti naiyewo afara kuti Mutukudzi apiwa ruremekedzo rwekuva gamba renyika.
He inspired me paalbum rangu. He inspired me to love music. Zvinhu zvatisadza semaartist music industry kuti vamutukudzi vaitwa gamba renyika zvinhu zvinofadza zvisingaite.
Mutukudzi anonzi newakawanda aishandisa chipo chake chekuimba mukubatanidza vanhu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.
Ndi
Kambo ndasakura ndapedza kubva kuna Oliver Mtukudza achitaura kuti ndema yake asakura apedza kwasairirawo isu toti zururai murugare samanyanga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare masangano anoti Re-Crisis in Zimbabwe Coalition neHuman Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepanhau ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoungana nhasi muWashington DC zvichiratidzira pamuzinda weZimbabwe zvichinyunyuta nemabatirwo azvinoti ari kuitwa vanhu kumusha nehurumende. Veruzhinji vopembera nekupiwa kwakaitwa riremekedzo rwegamba renyika muimbi Oliver Mtukudzi nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuweni kayane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndokusemina ntungamili nkomo.